This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo, mbudzi 9, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano weKimberley Process Certification Scheme wotarisirwa kutanga mangwana muChina. Hurumende inoramba ichiyambira veruzhinji kuti vangwarire kuchirwere cheEbola. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikudzai zviri kuitika munyika. Musangano mukuru wesangano rinoongorora nezvekutengeswa kwemangoda reKimberley Process Certification Scheme weKimberley Plenary uri kutarisirwa kutanga mangwana muguta reGuangzhou kuChina. Chinangwa chemusangano uyo uchaitwa kwemazuva mashanu, chinonzi ndechekuonesana kwenhengo dzesangano iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu uye nzira dzekurwisa kutengeswa zviri kunze kwemutemo kwemangoda asati acheneswa. Angola iri kutarisirwawo zvakare kutora chigaro chesangano iri kubva kunyika yeChina. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reZimbabwe Natural Resources Dialogue Forum vaFreeman Boso kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemusangano uyu.
Ini toona sekuti musangano uri kuChina hauna chaunonyanya kuchinja maningi maringe nekutengeswa kwemadiamonds muZimbabwe, nekuti Zimbabwe yakatenge yapiwa certification kudhara. Asi noona uri mukana iwo kuti Kimberley Process itarise zvakare definition pachirungu yatinoti iyo definition yeConflict Diamonds. Tinoziva kuti conflict diamonds inzwi rakange richishandiswa mumashuro nokuda kwemadiamonds anga achirwirwa nevanhu kunana Sierra Leone, kunana Liberia nekunana Angola. Asi pabuda zvakare chimwe chitauko checonflict diamonds chakasiyana nechekare. Saka ndinoona maybe iyoyo uri mukana kuti civil society inge ichitaurawo nevamwe vari kubva kudzimwe nyika kuti aiwaka chinonzi conflict diamonds chachinja. Saka zvinofanira kukunge zvichidibhetwawo muti muKimberley Process.
Toonawo kuti Angola ndoya kutorawo usachigaro weKimberley Process. Pane shanduko dzamungatarisirwo here?
Chaizvo shanduko hapana. Chataitozongotarisira ndechekuti nemamiriro akaita kunze nekutengeswa kwemadiamond, taitozotarisira kuti paite yatinoti iyo muchirungu regional integration, kubatana kwenyika dzomusadhaka kuti dziwane a common market yekutengesera madiamond ads. Izvo zvinobatsira nyika idzi kuti dziwane yatinoti iyo muchirungu a bigger bargaining power. So kupinda kuchaita Angola pakuita hakuna zvakunonyanya kuunza kana kuchinja maringe nematengeserwo angagara achiita madiamonds. Asi tanga tiri chishuwo sekuti dai nyika dzaibatana kuti dziite musika umwe chete unoita kuti uremu hwekutengeswa kwemadiamonds nyika dziwane mari iri nani pane zvavari kuwana izvozvo.
Tinoona kuti Zimbabwe ine mari dzakabatwa kuAntwerp. Zvinhu zvingakurukurwa here pamusangano iwoyu weKimberley Process zvichigadziriswa?
Kusazoziva zvedu kuti plenary session yacho ine chirongwa here chinotendera kuti nyaya dzakafanana neidzodzi dzitaurwe nezvazvo. Pada pamwe hurumende yeZimbabwe ingangodawo kuwana mukana iwoyo wekutaura nezvazvo kana zviri mukati mebumbiro kana kuti regangiro rezvinodhiskaswa kuKimberley Process.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Natural Resources Dialogue Forum vaFreeman Boso vari parunare kwaMutare neStudio 7. Mm-hmm. Hurumende inoti iri kuramba ichiyambira veruzhinji kuti varambe vakangwarira kuchirwere cheibhola icho chiri kuramba chichinetsa munyika nhatu dziri kumadokera kweAfrica. Mutevedzeri wegurukota rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. Paul Chimedza vanoti kana munhu akaita zviratidzo zvaanofungidzira kuti zvinonongedza kuchirwere cheibhola zvakakosha zvikuru kuti amhanye kuchipatara kuitira kuti akasike kuwana rubatsiro. Dr. Chimedza vanoti chirwere ichi chine zviratidzo zvakati kuti zvinosanganisira kubuda ropa mumukanwa kana mumhino, kuita manyoka ane ropa, kuita mhezi mumuviri kanawo kudikitira muviri wose. Gatinzwe hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chirwere cheibhola ichi chine atinoti masigns and symptoms akati wandei, anosanganisira kuti marash paganda remunhu, temperature ichikwira, kunzwa kutsva nekudikitira, kuita manyoka nokubleeda, kubuda ropa pane ngava muromo, ngava maziso, ngava kuita manyoka ane ropa. Izvezvi zvese izvi zvinokwanisa kuti munhu ufungidzire kuti une chirwere ichi, asi chinonyanya kudiwa inhoroondo yekunge wambosangana nemunhu ane chirwere kana kuti abva kunzvimbo ine chirwere ichochi, nokuti chinotapukira kubva kumunhu anga anacho, achingonyuki choga kuti wangotanga nechirwere chacho usina munhu wawambosangana naye anacho.
Chinotapurirwana sei
chirwere ichi? Chinowanikwa misodzi yemunhu anacho, chinowanikwa mumate, chinowanikwa muropa remunhu anacho, kana dikita, kana manyoka, kana marutsi evanhu anacho. Any fluids ine munhu ane chirwere ichi ukaibata unokwanisa kutochibatawo.
Vanenge vafungidzira kuti vangangove vane chirwere ichi vanofanirwa kuita sei?
Tinosungira kuti vanenge vafungidzira izvi ngavaende kuchipatara kana kunana nesi vari pedyo na muno muZimbabwe. Tazama chose kudzidzisa vana mukoti vedu nana chiremba pamusoro pechirwere ichi. Kune nzvimbo dzagadzirirwa kuti kana tawana vane chirwere ichi tinovaisa ukoko kuitira kuti vasakwanisa kuchiparadzira kune vamwe. Saka kana wawana ichi unoinda kuna ana mukoti nana chiremba, ivo vanokuzokudhairekitai kuti taakukutransferai kukuendai kunzvimbo yakati kana kunzvimbo yakati, inova inoenderana nekurapa vatiri kuchiita muno munyika yeZimbabwe.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. Paul Chimedza vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoshushikana nemashoko egurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ekuti hurumende ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi ivo vachinamasa vasina kunge vataura nevashandi. Vachinamasa vakazivisa musangano wekunzwa pfungwa dzenhengo dzeparamende pamusoro pebhajeti regore rinouya kuti pari zvino vari kutemwa nemusoro nekufunga kwekuti vawane mari yekubhadhara vashandi vavo bhonasi. Studio 7 aina kukwanisa kubata sachigaro weApex Council vaRichard Gundani. Tabata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Sevarairidzi tinotambira mashoko aya tichiti hurumende yaita zvayanga ichifanira kunge ichiita, asi tinoti tinenge tichitarisira kuti vaite zvinhu izvi negwara chairo. Ngavasaende kunoudza vamwe vanhu vasiri vashandi macivil servants acho. Kune Joint Negotiating Council, ndo platform inoita kuti tikwanise kubhagena, but iye zvino chinonetsa ndechekuti vanenge vachitaura zvinhu zvepamusana pekuti zvinenge zvichiita sekuti zvinobva zvaita sekuti hurumende yakarongeka, hurumende iri kuziva zvido zvevashandi, asi iye zvino hapana nhaurirano dziripo. 2015 ndipo pane nyaya, ndo patingadai tiri kunzi vati consultawo tavapawo kuti zviri kuchemedza madokta nhasi, zvinova ndo zviri kutichemedzawo nepamusana pekuti zvinhu izvozvo kana zvisina kuadreswa 2015 inenge iri bata wabata, nepamusana pekuti tanyanya kunyarara tichifunga kuti hurumende iri kutiona ivo vachiramba vachingorwisana vasingagadziri nhuna dzedu.
Imi chiiwo chiri kukutadzisai kuti munge muchiendawo sevashandi kuhurumende kunovangosva kuti mutange nhaurirano dzamuri kuchema idzi?
Chinorwadza ndechekuti isusu gore richitanga negore rapfuura pakanga paine nyaya yekuti panga paine leadership yaitungamirwa naDavid Datsunga wekolasi. vanhu vakairamba, hurumende ikairamba. Pakauya leadership iripo iyi. Leadership iripo iyi kubva muna June patakasangana. Hatisati taita mumwe musangano. Zvino zvinorwadza nekusuvisa kuti iye zvino hatizivi kuti chii chaizvo chaizvo. Kuti vari misangano yavari kuatendera nehurumende here yavasingatiudzi kana kuti pamwe panenge paine zvimwe zviri kuitika zvatisingaoni. Asi isu sepidz hatigutsikani nepamusana pekuti nhaurirano idzi dzinoitwa chete kana side revashandi richibatana richitaura zvarinoda, kwete iye zvino kuti mumwe nemumwe akunyora tsamba sesu tafoswa kutinyore tsamba kuhurumende tichitsutsumwa kuti bhonasi hapana pozisheni yabuda. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichitarisira kuti utungamiriri hweapex kana huri utungamiriri hwedu ngahumhanye mhanye tiite misangano tisvitse zvichemo izvi tichitaura nezvi rimwe chete.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika nguye kuti tukuendese kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nechikomana chechidiki Brian Moyo icho chakanopotera kuSouth Africa mushure mekugomerwa nezvinhu muZimbabwe. Brian akambogara mumugwagwa iko kuSouth Africa ikoko zvinhu zvisati zvatanga kuti zvinyatsomufambirewo. Svondo rapera takasiya Brian achitsanangura kuti upenyu hwainge hwakamira sei paigara mumugwagwa.
Ndagara paTravel Bridge yani Nelson Mandela Bridge for 3 months as a street kid in South Africa. Ndisina kwekuenda, ndisina pekugara, ndisina chekudya. Ndichidya zvokumbira, ndichienda kunokumbira every day muKFC na McDonald's. Chikafu chinenge chasarira kuti ndidye for 3 months. Ndagara ipapo. Zvakazoitika ndezvokuti ndakazosangana nevamwe vakomana vaibva pachikoro. Saka vakomana ava ndakavanzwa vachitaura chishona vachiti vanobva kuchikoro. Saka pandakataura navo vakanditaura nezvekuti pane chikoro chekwa Bishop Paul Verein chinoitwa Albert Street School pa Central Methodist Church. Ende yai vakanditaura zvikanzi inzvimbo yekuti inokwanisa kugarika pane kugara pasi pema bridge because vaimbudza kuti kunopiwa vanhu chikafu uyezve unokwanisa kuti ugeze. So ndakavatevera vakomana ava ndikaenda navo paCentral Methodist Church ndakanogeziswawo zvakanaka ndikapiwo hembe mbatya dzine dzishomo dzandakapiwa ipapo kuti ndive ndinochinja. The following day ndopandakaendeswa kunorejiswa kuchikoro chachona chekualbert. Ndakavataurira kuti nini ndakange ndasiyira form 3, ndakange ndasiyira form 3 ndakuda kuti ndive ndinoenda form 4. Vakandipa tuma test tongoona kuti knowledge yangu iri papi kuti vave vanogutsikana kuti ndinokwanisa MIFT kuti ndive ndichienda form 4. So pakutestwa ikoko ndoka vakaona kuti ndinokwanisa kuti ndive ndinoenda form 4 ende manga muri muna February. So vamwe vangu vatotanga zvavo kudzidza but I managed to catch up nevamwe kubvira ipapo.
Saka wakazokwanisa kuti ungo uchinyora mazamanishoni ako uchigara ipo pachechi apa?
Ndakazonyora mazamanishoni angu ndichigara pachechi.
Wakabudirira muzvidzidzo zvako?
Ndakabudirira muzvidzidzo zvangu zvakanaka. Ndapedza kunyora O-level yangu because nemhaka yekuti ndaiita Cambridge. Saka Cambridge ine badi yachona yakafanana nemunhu aita matric. So saka ndina kuzoda zvangu kuti ndive ndinoenda kunoita A-level nemhaka yekuti ndanga ndaita Cambridge. So nandine chance yekuti ndinokwanisa kunoapplya law chero pauniversity ipi yandaida kunoapply. Saka nekunge ndanyatsoendabudo zvakanaka nemuzvidzidzo zvangu ndakawanirwa vanhu vakati vanokwanisa kuti vandibatsire nekuti ndandabva a long way. So ndo pandakangotanga kubatsirwa neorganization inonzi Solidarity Peace Trust kubhadhara chikoro changu chekuenda kuuniversity.
Saka iko zvino unenge uchienda kuchikoro uchishanda here kana kuti zvinofamba sei?
Zvinoitika ndezvekuti organization inonzi Solidarity Peace Trust inondipa incentive kana kuti remuneration vachindibhadhara chikoro nekuti ndibatsira kuti ndive ndinobhadhara renti nekungotengawo chikafu nekudya. Handisati ndave kuti ndinoseenza zvangu kuzoendera kuchikoro, but ndinouya kuzoita mavoluntary work paSolidarity Peace Trust nemamwe maorganization anoita zvemahuman rights akaita sana Peace Action. Ndinoenda ikoko ndinoitawo mavoluntary work, so they will give me my stipends and vachindireimburse for some of the work that we do.
Saka uri kukwanisa here kuti unge uchibatsira vanhingina vako naamai vako?
Shoko rokuti kubatsira rakakurisa because munonzwisisa kuti zvinodiwa nevanhu zvakawanda and handingati ndinoti ndinokwanisa kubatsira but kuti vange vachinzi vadyawo vanokwanisa kuti vadyewo pandinenge ndakwanisa kuti ndawanawo, asi kana ndisina kuwanawo havadyiwo. Saka handingati kubatsira because I cannot say that is helping. It's just making a means meet for survival.
Wati wakuita iwe degree rako remutemo kana kuti law waapa chidanho chipi?
Ndiri mugore rangu rechitatu. Ndasarwa negore rimwe. Gore rinouya igore rangu rekupedzisira.
Tiri kuona kuti waakuda kutarisira kuti unge uchipedza zvidzidzo zvako zvemitemo. Ndeipi kurudziro yaungape vamwe vechidiki?
Kurudziro yandingape vamwe vechidiki ndeyekuti anything is possible kune munhu ari determined. Kana une zvaunoshuvira kuita unokwanisa kuzviita. The sky is the limit. Hapana anokubata. And chimwe chinhu ndechekuti Mwari anobatsira kungonamatawo uri wechidiki zvakangonaka. Zvinokubatsira futi.
Haiwa, tinokutenda zvikuru Brian nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda kwamuri kuti matipa mukana ndive ndinotaura pamusoro peupenyu hwangu.
Aiwa, vateereri, chinobhururuka chinomara. Nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Ndinoshuvira hama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichindiona nhasi.
Manjaya Music.
What to them? Yo, coolie pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're shift to
you. My Isabel.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Dorota dira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Mafanzi angu eze andigandira ma waya waya. Ma waya waya. Pandino ima ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Mafanzi angu andigandira ma waya waya. Ma waya waya. Daiti njano ngondide. Jano ngondide. Nasi zwe tika zwega. Ini hani mborega. Mujazari ramega tapinda jomega. Jano ngondide. Daiti njano ngondide. Panaisa darara. Vamwe vachifara. Ndenzi ndazara. Unodaze mahara. Waya waya. Mafanzi angu eze andigandira ma waya waya.
Nako kambo mawaya waya kubva kuna Shinsoman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Musangano weKimberley Process Certification Scheme utarisirwa kutanga mangwana muChina. Hurumende inoramba ichiyambira veruzhinji kuti varambe vakangwarira kuchirwere cheEbola. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye.